manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akananga vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro, mbudzi 22, 2021. Makateerera kuStudio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yopinda muzuva rechina pasina munhu afa nechirwere cheCovid-19. Asi nyanzvi dzoyambira vanhu kuti vasavarairwe. Vaive mutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo voradzikwa kumarinda eHeroes Acre. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa voenderera mberi vachiita misangano kuMatebeleland. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro nyika yakapinda muzuva rechina pasina munhu afa nechirwere cheCovid-19. Vanhu vafa kubva gore rapera vachingori zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 4699. Vanhu vapfumbamwe vakabatwawo nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nematatu ane mazana matanhatu nemakumi mana nemanomwe kana kuti 133,647. Vanhu vachiri kurwara nyika yose mazana mashanu negumi nemumwe kana kuti 511. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabaiwa nhomba yeCovid-19 kekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matanhatu zvine makumi manomwe nechimwe nezana nemakumi mashanu nemanomwe kana kuti 3,671,157. Vabaiwa nhomba kechipiri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe zvine makumi mana nemanomwe nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nematatu kana kuti 2,747,693. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshanda zvakanaka. Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere ichi munyika Dr. Agnes Mahomba vakaudza Studio 7 kuti chinangwa chehurumende ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi ava nhomba panopera mwedzi unouya. Asi vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti zvinogona kutora makore akawanda kuti vanhu mamiriyoni gumi vabaiwe nhomba muZimbabwe.
Kana iri program yekubaya kwenhomba kwevanhu muZimbabwe zvinotaura kuita mahombwe chaiwo. Atishiki matargets edu atoda kusvika kubaya vanhu 10 million by end of December azviitiki. Zvinototitorera mamakore maviri kana matatu at the rate yatiri kubaya nayo kuti tisvike 60% of the population yatakatargeta sehurumende. Hurumende haisi kuita enough kumotivata vanhu.
Semaonerenyu zvii zvinoda kuti zviitwe
kuti hurumende imotivate vanhu? Pane zvinhu 2 zvavanofanira kuita. Messaging yavo inofanira kuconcentrata panyaya yekuti izvo how safe is the vaccine. Vaccine haisi kuitisa maside effects here. Vachiresponda kunyaya dzinobuda pamawhatsapp dzevanhu vari kunzi vaita maadverse events anokonzerwa nenhomba. Dzimwe nguva zvinenge zvisiri zvechokwadi but zvinoda official investigation nekuresponda zvakanaka. Number 2 nyaya yeefficacy. Vamwe vanhu vakabayiwa vari kurwara hurumende must be up front. Vakamira mira vachidefenda nhomba yavo vachitiudza kuti izvo sei vanhu vakabayiwa vachirwara
vanenge vachiita sei,
vachitipa manumbers acho kuti iri kushanda zvakadini. Ndo messaging iri kudiwa iyoyo, kwete messaging yongotiudza kuti nezuro kwakafa vanhu 0. Tinozviziva kuti zvino tiri pa resting phase but fourth wave ichauya and ichatikwatisa kana tisina kunge tabaya vanhu vakakwana nhomba iyoyi. So messaging ngaichinji.
Nyika yatarisanawo nemazororo akakosha zvikuru rekisimusi neregoredzva. Pane matambudziko akaita sei apa kana vanhu vasina kubayiwa nhomba?
isu kuno tiri concerned ndi zvinoitika ku South Africa, Botswana, Namibia, Mozambique nezimwe nyika dzakatipoteredza. Nguva ino ya Christmas inguva inotyisa zvikuru, danger zone kwatiri, nokuti vanhu vakawanda vanova kuya kumusha kuzvika Christmas. Vanobva vakatakura pasoro dzakawanda dzinodiwa, asi vanenge vakatakura iyoyi COVID-19 futi. Zvatakaona last year, chikaputika chirwere, second wave yedu, yakakonzereswa nevanhu vanga vabva kuSouth Africa mainly and so forth. Saka inguva yekuti tisimbise matano ekudzivirira utachiona uhu. Hurumende inasa kusimbisisa masocial measures, isimbisise vaccination, isimbisise nyaya dzekusaungana-ungana kwavanhu during this time. Ngatiregei kuti kana time resting phase torelaxa, nokuti that is when catastrophe will strike.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera, vanova munyori anoona nezveutano mubato rinopikisa reMDC Alliance, vari parunare kukwekwe. Vaimutauriri webato reZANU-PF uye vaimbova gurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaSimon Kayamoyo varadzikwa kumarinda eHeroes eKanasi. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuvigwa kwaVamoyo, vamunangagwa vati nyika yarasikirwa negamba nemunhu aifarira basa nenyika yake. Vati unyanzvi hwaVamoyo zvikuru sei munyaya dzekufambiswa kwemashoko hwakabatsira hurumende neZANU-PF pakudyidzana nedzimwe nyika, pamwe nekuti munyika muve nerunyararo.
We have lost a true patriot and astute and a rare breed of spokesman and a pan-African voice. He was a man who articulated with clarity the mission of our party and our government with regards to uniting the nation.
Tarasikirwa nemunhu aida nyika yake nemutauriri aiva akachenjera. Munhu aitaura pachena zvido zvebato nehurumende yedu.
Vatsanangura mushakabvu semunhu aive akazvininipisa asina utsinye, uye aida kuti vanhu vabatane, vachiti unhu hwavo ndihwo hwakaita kuti vawane zvigaro zvepamusoro mubato pamwe nemuhurumende. Vamunangagwa vatiwo kunyange hazvo VaMoyo vaishanda pedyo nevatungamiriri kubvira kuhondo yerusununguko, vainge vasina unzvire kana uori.
His career was informed by hard, honest work and his unflinching loyalty to the nation, and not driven by the pursuit of promotions or holding senior portfolios in the public service. This trait must be emulated by bureaucrats and public servants.
Aita basa rake nemazvo, haasi munhu uya aimhanyira zvigaro. Unhu hwake hunofanirwa kutevedzwa nevashandi vese vehurumende.
Vamunangagwa vatiwo zvakakosha kuti munyika mugare musina mhirizhonga, pave nerunyararo nekubatana, sezvo nyika yatarisana nesarudzo muna 2022 na 2023. Zimbabwe ichaita sarudzo dzemabai elections gore rinouya kuzadzisa nzvimbo dzemakanzura nenhengo dzedare reparamende dzakafa kana kudzingwa basa. Asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato reDemocratic Party, Dr. Uraya Izembe, vauza Studio 7 kuti havabvumi kuti vamunangagwa vari kurevesa kana vachiti vanoda kuchengetedza runyararo pasarudzo dza 2022 na 2023.
Kumatebeland North vachanusa vakaenda vakanorwiswa zvakare. Vachibvako iko zvo tiri kuona kuti Matebeland South mavara umu vakurwisa zvakare. Saka zviri pachena kuti mavara anga achirehwa navamunangagwa ndenhema.
Mutauri werimwe bato rinopikisa reMDCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa vafaniri kungotaura chete, asi kumisa mhirizhonga nekuranga vanoiita.
Uyezve vange vachiita zvitaira kiti kuratidza kuti hakusi kungotaura nemuromo chete.
Achitaurawo pakuradzikwa kwemukoma wavo, vaIsaac Moyo vati Mushakabvu aive mutungamiriri akanaka mumhuri pamwe nemuhurumende, uye semhuri vachaumba sangano kana kuti trust yekuti vaite zvirongwa zvebudiriro nezvimwe zvaidiwa nemukoma wavo.
Umtala SK spoke of several development projects that were dear to his heart, and as a family we believe it is incumbent upon us to pick up the baton and see his vision come to fruition.
Mudhara SK aiva nemaprojects akawanda avaida kuita, saka isu taona zvakakodzera semhuri kuti tizadzise zvido zvavo.
Vamoyo vakazvarwa musi wa1 Gumiguru muna 1945, vakashaya musi wa14 mwedzi uno kuchipatara chematadei kuvulawayo mushure mekurwara kwenguva yakareba nechirwere chegomarara. Mhuri yavo yatenda hurumende nekuvarapisa kuzvipatara zvepamusoro kuSouth Africa, India nemuno. Zvichakadai, vamunangagwa vakurudzirawo veruzhinji kubayiwa nhomba yekudzivirira utachiwana hwecovid-19, vachiti nyika ine nhomba dzekubaya vese vanoda kubayiwa.
I urge those who are yet to be vaccinated to get chungwat.
Hatifanire kurivara, uye ndinokurudzira vese vasina kubayiwa kuti vanobayiwa.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri webato guru rinopikisa MDC Alliance vaNelson Chamisa vari kuendera mberi nemisangano yavo mudunhu reMatabeleland, kunyange hazvo vari kumbokanganiswa kuita misangano yavo nevanofungidzirwa kuti vatsigirwe bato reZANU-PF uye mapurisa. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vaPatrick Chinamasa vakamboti vachamisa vari kurambidzwa kuita misangano nevanhu vavanoti havadi kunzwa zvavanotaura. Asi veMDC Alliance vanoti mashoko aya ndeye mugotsi matsuro. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Mukuzeya nyaya iyi, mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mutedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaOstalo Siziva.
Kuvenyika vanhu vetinopichamisa vafamba matibeleni yese ekutamba nematibeleni north sokumatibeleni south. Vakagamuchirwa neruzhinji rwemacommunity leaders nevanhu munharaunda tapamba mavillage anosvika 62 kubva patakatanga kuedu kuno kumatibeleland tapamba more than 10,000 kilometers kuno kumatibeleland chete, tichisangana nevakuru venharaunda, tichisangana nezvara zvezvikuwanhu vati kutaura navo kubva kungai kupinga kucholocho kugwara kumatopo kubulili mangwe. Nyaya iri kubuda ndeyekuti vanhu vekumatibeleni vari kutaura nyaya yekutanga yedevelopment isiri kufambisa mushe muno muzimbabwe nenyaya yemarginalization. Pane nyaya dziri kunetsa, nyaya dzemalanguage, vanhu vari kureza nyaya yekuti su kutigadzire nyika tinofanira kuremekedza malanguage dzevanhu vese sezviri muconstitution. Nyaya yebudiriro, vanhu vari kushaya kutoita senyaya yemabasa. Nyaya dziri kubuda nyaya yepoverty, namo vanhu vanoona nenyaya in this part of Matabeleland. Of course pane nyaya dziri kunetsa dzekugadzira sei magenocide and violence yakaitika mumakore akapfuura bhuku rahunzi vachipa mazano because iyi yati kuita mainterface nguru achitaura nevakuru venharaunda aonesa kuti nyika kana chaakuda kugadzira zimbabwe inofanira kufamba sei. So ndiyo nyaya dziri kuka asi chiri clear chataona kunoka again kumatibeleni ndeyekuti nyaya yekuti ngaapinde mukomana yapinda muvanhu.
Vachamisa vari kuti Zimbabwe itsva iri kuuya, zvii chaizvo zvamungati muri kuzviona kuvanhu vamuri kusangana navo zvinoita kuti muve nevimbo yekuti shanduko iri kuuya?
Chiri kunyatsobuda muvanhu inyaya yepreparedness kuti tiende musarudzo. Hatisati Movement for Democratic Change kubva 99 tapinda mulevhera in terms of nyaya yeelection preparedness. Kozipese rechidiki ukanyanyoona mavhidhio edu mayouth vari kunyanya buda echidiki vane ma18 vari kubuda vachitaura nyaya yekuti mukomana dai apinda kutione mabasa. Saka izvozvo zvinoratidza kakatisekuti vanhu vagadzirira kuti tore nyika.
kuwedzerwe mutauriri webato reMDC Alliance vaOstalo Siziva vachitaura vari parunare kumatovo namutungamiri Nkomo weStudio 7. Kuzeanya ii, tabata mtungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende, re Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander.
Nasi taita musangano nehurumende, tichi tarisa zvanga zviri pa agenda pedu, zvanga chisanganisira nyaya ye bonus, nyaya ye cost of living adjustment. Nyaya ye scheme government inonzi James ni nyaya ye pension fund. Nyaya ye bonus itafara zvikuru uye tatambira zvaitwa nehurumende nemufaro mukuru. Nyaya yekuti gore rino tose tirikupiwa bonus mwedzi umwe chete muna November.
Munotarisira kuti vanhu vanenge vapiwa bonus iri rini chaizvo?
Musi wa 30 munhu wese achenge awana bonus kusanganisira masectors ese nevese vanoshandira muhurumende. Izvi zvinhu zvataona zviri zvinhu zvinokudzwa zvikuru nokuti mamwe makore ese vaitipa muzvidimbu zvidimbu masectors vamwe vaipihwa muna November, December vachistaga kusvika kuna January, dzimwe nguva yaitombosvika February. Saka izvozvo tazvitambira nemaoko maviri. Uyezve tanzi bonus regore rino richabhadharwa riri maUS dollars.
Izvi zvinorevei?
Zvichireva kuti mabanks ari kutarisirwa kuti anofanira kupa vanhu hard currency, kwete zvezvo kuti vanoti vanozokonveta. Aiwa, kazhinji hatinyanyi kuashandisa, saka mamwe acho anga asingashandiswa anga dormant. Saka tanga tichishushikana zvikuru kuti kana mausa iwaya apinda, hatizoone here mabank akashamira kuti azotora maservice charges kubva patakapedzisira kushandisa manostro accounts edu. Saka tanzwa kuti hurumende ine urongwa hwayakaita nemabanks kuti hapana macharges achazo charge kwa maservice charges nemabanks achidzokera kumashure. Tazokurukura zvenyaya yecost of living.
Matenderana kuti kudi apa?
Hurumende yanga ichiti cost of living zvinhu zvokuti vari kuona homwe yavo vachiona sekuti mari iyoyo inogona kusakwana, asi tazotsananguravo kuti aiwa isusu tinoda cost of living muna December umu.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo vanhu vakawanda muAmerica vari kutarisira zororo rekutenda kana kuti Thanksgiving kuti vafare nehama neshamwari. Nyanzvi miya dzezveutano dziri kuramba dzichivakurudzira kuti vabaiwe nhomba yeCovid-19 uye kuti vose vane makore anotangira pagumi nemasere vabaiwe nhomba yechitatu yeCovid-19. Vanhu vari kutarisirwa kuti vanenge vachifamba-famba zvakanyanya pazororo rakakosha iri zvotyirwa kuti zvichapa kuti chirwere cheCovid-19 chitangezve kupararira zvakanyanya. Chipangamazano chemutungamiri wenyika yeAmerica pakurwisa denda iri, Dr. Anthony Fauci, vanoti vanhu vabaiwa nhomba vanokwanisa kusangana nevamwe pasina dambudziko, asi vakati vamwe zvikamu 26 kubva muzana vasina kubaiwa nhomba yeCovid-19 vari panjodzi yekutapurirwa chirwere ichi. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vanhu vemuBurkina Faso neZuro vakaratidzira kumucheto weguta guru renyika iyi reWagadugu vachida kuvharidzira motokari dzemauto eFrance kuti dzisadarike nemunyika mavo dzichienda kunorwisa vanopfurikidza mwero muNiger. Vanhu vanosvika 200 ndivo vairatidzira. Mutauriri wemauto eFrance akaudza Voice of America kuti motokari idzi dzakatakura zvombo uye zvimwe zvikwanisiro zvekubatsira mauto ari kurwisa vanopfurikidza mwero. asi barukura tizira barukuti zombo izi ziruku piwa waka pandukira urumende yavo izo zopaguti munyikamavo musa gazikane apana umbo wekuti France iruku jikizana ni waka pandukira urumende ye Burkina Faso. Nyanzvi munyadzi zveutano dzirikurudzira vanhu kuti vaende kunovhenekwa chirwere cheshuga sezvakakurudzirwa navana chiremba apo Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika musi wa 14 mbudzi mukucherechedza zuva rekupa vanhu chenjedzo yechirwere ichi. Sangano rona nezvezvirwere zveshuga pasi rose reInternational Diabetes Association rinoti muAfrica vanhu 56 kubva muzana vari kurarama nechirwere cheshuga asi vasingazvizive. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Munhu akabatwa nechirwere cheshuga anenge otarisirwa kuti anwe mushonga kweupenyu hwose. Vamethu Chandengerwa vane makore 63 vanoti vakabatwa chirwere cheshuga muna 1987 uye hazvizi zvinhu zviri nyore kurarama nacho.
Nga mishonga inoti dhure kuiwana nekuti handizive kuti izvi ratingashandise muchishoyo ndirikuti but chronic disease kureva kuti chirwere chinoramba chiripo. Saka nokuti chirwere choramba chiripo unofanira kutoramba uri pamushonga. Saka zvinoitika mani ndezvekuti unotofanira kunge utori nebudget mwedzi wega wega wekuti uwane mushonga iyoyo. Toenda panyaya dzekudya. Vanotaura vachiti toda kuti mudye zvinhu zvine zvisina kutsetseka, zviyo, munga, mavegetables nezvakadaro izvo. Izvozvozvo zvinodhura.
Chirwere ichi chikasarapwa chinokonzera zvirwere zvakaita seicho, kuoma mutezo, kudimburwa makumbo uye dzimwe nguva munhu anogona kuguma ava bofu. Vachandengerwa vanoti vaveo nedambudziko remaziso.
Ndichidhiraivha manheru ndiri kuona chidzimira. Saka ndakutoda kuti ndiende kunoitwa operation.
Vachandaengerwa vari kukurudzira hurumende kuti ibatsire vari kurwara nechirwere ichi nekuti mishonga yacho inodhura. Izvi zvatsigirwa nemutori wenhau Vanessa Gamchirai Gonye anoraramawo nedambudziko reshuga iri.
Kurwara nechirwere cheshuga munyika muno itori challenge hombe chaiyo. Kubvira kumushonga, mushonga wacho chaiwo unodhura kana uchibaya insulin. It's either iwanike, especially kumagovernment hospitals, insulin haisikuwanika. Ndokwa yakachipa. So it's either uiwane kana kuti unotenga kufamasi. Kufamasi kwacho, the price can be anything from around $8 to $15 per vial. And sometimes kune vamwe vanoda mafiles 2-3 per month depending nema units avanobaya per month.
Pa Bernard Musarurwa vakabatwa nechirwere ichi muna 2008 vari kukurudzirawo hurumende kuti ibatsire kutenga mishonga yezvirwere zvisingarapiki pachena.
Kana usiri pa medical aid zvinhu zvinenge zvichitorinetsa kana kutorema kuti unowana sei mushonga iwoyo.
Kozvi zvingaitwe kudzivirira chirwere ichi? Vaimbo vagurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanova munyori wezveutano muMDC Alliance vanotsanangura.
No recommend kuti vanhu vaexercise a minimum of 30 minutes pazuva. Vanhu vanofanira kudya diet ine atinoti macarbohydrates mashoma. Carbohydrates tirikutaura zvinhu zvakaita sana sadza, vana rice, mapotato nezvimwe zvakadero. Iyo shuga pachayo inotengwa musoro iri shuga haina kunakira vanhu, ngaive shoma mudiet. Madrinks akafanana nemakokokora ane shuga yakawandisa. Vanhu vakafutisa vatinoti obese vane machances akawanda ekubata chirwere cheshuga, okudevelopa chirwere cheshuga.
Kuna avo vatova nechirwere ichi vamadzorera vanoti zvakakosha kuti vadye zvine utano. Imwe nyanzvi mune zveutano Amai Rudali vanoti kunyange chirwere ichi chichibata vakuru, kune vamwe vana vanozvarwa vaine chirwere ichi inonzi type 1 diabetes. Amai Ali vatiwo chirwere cheshuga chinokanganisa nhengo dzakawanda pamuviri.
Maziso awo anobva kazhinji kazhinji anofa. Makidhinzi achashande muchando wawo chaiwo chaiwo. Chiveve mumaoko nekumakumbo futi. Kuvanorume chirwere cheshuga chakashata nengo yawo haizonyatsoita zvakanaka.
Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano yakaratidza kuti munhu mumwe chete kubva muvanhu gumi ane chirwere cheshuga munyika. Vachitaura kuchivhu pazuva rekucherechedza zuva iri svondo rapera, gurukota rezveutano Dr. Constantino Chiwenga vakati hurumende ichaedza kuti iwanise vanhu mishonga yechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munhau dzemitambo, vatsigiri vemitambo yenhabvu vakadzoka muzinhandare neuwandu hwavo mukupera kwesvondo mushure mekumboramwa nemhaka yemubhadharo wepagedhi. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vatsigiri vemutambo uyu vakaita chipitipiti kupinda muzinhandare kuna mitambo yenhabvu mushure mekunge vePremier Soccer League vadzikisa mari yepagedhe kusvika pamadhora matatu. PSO yatanga yati vanhu vabhadhare madhora makumi maviri ikazodzikisa kusvika pamadhora gumi, asi vatsigiri venhabvu vainge vachitsika madziro. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti zvinofadza kuona veruzhinji vachitsigira nhabvu seizvi.
Takakurudzira isusu vanotitevera kuti vaende vachinoona bhora. Mukatarisa nhabvu yatambwa pakupera kwevhiki imwe yechibukwi, munoona kuti zvo paita mushanduko yekuti vanhu vaakuenda vachibhadhara kuti vaone bhora. Saka mumazuva ari kuteera ndichatoona vanhu vachizara kudzinhandare dzenhabvu.
Vamwe vatsigiri vakanonoka kuuya kunhandare pamutambo weDynamos neFC Platinum vakadzodzeserwa kudzimba dzavo sezvo pachingobvumirwa vatsigiri zviuru zviviri nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Mutambo wemugovera pakati peCranbourne Bullets neNgezi Platinum Stars wakakwezva vanhu zviuru zviviri sezvakatarwa nemitemo yeCOVID-19. Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vaMathias Kufandirimbwa vanove zvekare sabhuku wekwaChirumanzi vanoti vachitarisa upfumi hwenyika madhora matatu ndiwo chaiwo anokodzera.
Tiketi rinopindwa munhandare kana Leicester ichitamba neManchester United ndiwo rotobhadharisa futi vanhu mari herentaus ichitamba neFC Platinum. Hazvienzane nekuti upfumi hwemuno hwakasiyana neupfumi hwokuEngland. Saka tinofanira kutarisa kuti upfumi hwemuno hwakamira sei, chii vanhu vanokwanisa kubhadhara mari. Ndosaka muchiona kuti pakanzi $3 vanhu vanokwanisa kuita sei kuona nhabvu munhandare. Ndo purizi mutengo wakanaka iwoyo.
Asi vamwewo vari kuti madhora matatu azonyanya kuita mashoma veruzhinji vakabhadhara nemari yemuZimbabwe sezvakatarwa nebhanga renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Asi mutambo wanezuro hauna kuzopera zvakanaka sezvo vatsigiri veDynamos vakapinda munhandare vaida kurova mubati wepembe vaBrighton Chimene vachivapomera mhosva yekukundikana kuita mutongi gava. Mapurisa akatozopindira kumisa mhirizhonga. Vatsigiri vechikwata cheDynamos ichi havana kufara nekurambwa kwechibodzwa chaAli Maricelo, asi anenge ainge anwisa neruoko. Chibodzwa cheFC Platinum chakanwiswa naInnocent Muchaneka. FC Platinum yave kusangana neNgezi Platinum Stars mufainari. Ngezi yakasvika pachinano ichi mushure mekurova Cranbourne Bullets 1-0. VPSL havasati vazivisa kuti fainari iyi ichatambirwa kupi uye rini. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yeCOVID-19 uye kuradzikwa kwegamba renyika vaSimon Kaya Moyo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai nchinzwa nhau dzeIsindebele.